vanorarama nekutengesera mumigwagwa yemudhorobha reHarare vanoti havasi kuzobva mumigwagwa mavanotengesera vachiti vari kutotsvagawo kuraramisa mhuri dzavo. Mumwe wevanhu ava ndamailidha wenjere, avo vari kuramba mashoko ekuti vanotengesera mumigwagwa ndivo vari kukonzera kupararira kwekorera.
Inini hangu handivirirani nazvo. Zvinoda patanga pawanikwa strategy yekuti mavhenda aitei muupenyu kana kuti pavhurwa maindastiri rekuti vakwanise kunoshanda, because ukamubvisa seizvo zvine ndikabuda munomu ndoendepi, ndonogara kumba wana wodyei. Korera iri kukonzerwa manje nemapaipi, ndoona kunge mapaipi agarisa anoda kuchinjwa. Haa, mavhenda akonzeresi korera.
Izvi zvatsinirwa naamai Roselyn Stole, avo vanotengeserawo pakati pedhorobha. Vafara ikombiro vanoti zvavanotengesa hazvidyiwe, saka nokudaro hapana chikonzero chekuti vadzingwe mumigwagwa.
Makara ari kuita zvezitanda tihiti zizi wai amusaing kuti materiti vhemusiriri nokuti tisi kutengesa zvinhu zvisingadyiwe zvinokonzeresa korera. Sezi tikuti izizi kana mati tisi kutengesa mabhegi nemabhuku nechichi nebhutsi nemabhande tobuda musiri tichiti paipo kuenda pakuti titengeserawo pakati nhake panosvika wanhu, kwete pakuti motisa kusango usingasviki wanhu.
Mumwe anorarama nekutengesera mumigwagwa vamunyaradzirimbi vati hurumende inofanira kutanga yavhura makambani kuti igozodzinga vanhu mumigwagwa.
Tiri kurwadziwa zvisingaiti, tiri kurwadziwa yaamho nenyaya iri kuitwa nehurumende yaED yekuti tiri kudzimba mumarodhi. Isusu tiri kuda kuti tibatsire mhuri yedu, tiri kuda kuti tione ndiwo mabasa chete atakwanisa kunge tinawo kubva pakanzi tichawana mamiriyoni emabasa. Saka semavhenda tabvumirana ende tichawirirana kuti hatisi kuzobuda murodhi ende hatisi kuramba kutengesa, ticharamba tichingotengesa tichienda mberi kuti zvinhu zvinake, nekuti nyaya iripo haisi nyaya yekorera. Korera yakabvira kare iriko bva 2008, inyaya yehurumende isingachadiwi. Hurumende yaED haichadiwi, ndo iri kukonzeresa korera. Hurumende yaED ndo chete yatiri kuti hatichadi. Isusu tichatengesa kusvika zvanaka, ticharamba tiri murodhi kusvika zvanaka semavhenda.
Mashoko aya akatsinirwa nameya weguta reHarare vaHebert Gomba, avo vakaudza Studio 7 nezuro kuti vanhu havafaniri kungodzingwa sembwa mumigwagwa.
Chinhu chekutanga chinofanira kunzwisiswa ndechekuti nyika yedu haina mabasa, haina kumira zvakanaka. Dambudziko iroro harigadziriswe neCity of Harare chete, hurumende isina zvairi kuita. Chekutanga ndechekuti isusu tichikurukura nevanhu ivavo, hurumende ngaitsvage mabasa, ichivhura mabasa. Ndokuti dambudziko iroro riti otherwise tinongoramba tichienda mberi tichingodzingirirana, ivo vachidzoka vachidzingirirana vachidzoka. But it's a good exercise, tiri kutaurirana navo kuti vachengetedze utano pane zvavari kuita, which is key. Kuti iwe pachako uri kutengesa pauri, chengetedza utano hwako, chengetedza utano hwemunhu wauri kutengesera. Tisati tasvika pakuti tiri kutora policy direction ipi yekuti varamba vachitengesa here kana kuti kwete. Chakakosha pane zvinhu ndechekuti urwere hutoripo, saka ngatichengetedzei utano patiri.
Asi zvave kuita kunge pane kusawirirana mukanzuro yaHarare, sezvo mutauriri wekanzuro iyi vaMichael Chideme vakaburitsa mashoko ekuti vanotengesa vanga vapiwa kusvika nhasi kuti vabude mumigwagwa vasingadzingirirwe senzira yekurwisana nechirwere chekorera, vachiti izvi zvichaita kuti dhorobha rigare rakachena. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.